Nengo dzesvondo idzakawanda dzati dzinofara nekushanya kwapapa kuAmerica uye dzau dzaStudio 7 kuti kushanya kwapapa kuchasimudzira chitendero chekatorike munyika iyi. Muzvare talent vepaHoly Cross Parish kubudiriro vanoti dai rwendo rwapapa rwabudirira, asi vati shuviro yavo huru ndeyekuti dai vashanyirawo Africa neZimbabwe. Imwewo nhengo yesvondo iyi kubva paHoly Cross Parish pekare muzvare Memory Munemo ati anoti dai musiki vakomborera rwendo rwapapa kuti vakwanise kunodzidzisa vanhu vekunyika iyi pamusoro pechitendero cheRoman Catholic. Munemo anoti anoziva kuti vanhu vakawanda vemuAmerica vari mafungiro akasiyana-siyana pamusoro pechitendero ichi, uye papa vanofanira kushandisa kushanya kwavo kujekesa tsika dzechitendero chechikatorike, uye izvi zvinofanira kukwezva vatenderi vakawanda.
Tinozwa kufara kuti maonerewo akasiyana newayo pop vachaenda kunogadzisa pakashata pakanaka vachinyatsonotwasanudzawo. Saka ndiri kunzwa kufara kuti chitendero chedu chichange chichisimudzirwa uye vachange vachinoratidza zvinhu zvakawanda wanda zvanga zvakavanzika.
Mumwe wemutendero wesvondo iyi uyo asina kuda kuburitswa nezita rake pamhepo audza Studio 7 kuti anofara neutungamiriri hwapapa Francis, uyewo rwendo rwavo kuAmerica neCuba runoratidza rudo rwavo kuvanhu vese zvikuru sei zvizvarwa zveAmerica neCuba.
Zvakare tinononzwa mufaro sukuru nekuyananisa kwavakaita veCuba neAmerica. Tinoziva kuti panga pane nguva yakakura Cuba isina ambasada anobva kuStates, kuCuba kusino anobva kuCuba ari kuStates. Saka zvinhu zvakanaka chakaitwa naPope, ndofunga varatidza kuti mutungamiri akanaka.
Asi mumwe womutenderi ati anonzi Mukoma John anoti muAmerica munoitika zvinhu zvakawanda zvakaita sekuwanana kwevarume, uye ati zvakakosha kuti papa vabude pachena kuti svondo yeRoma yakamira papi panyaya iyi.
So I think kuti zvinenge zviri right for Pope Francis zvaari kuenda kuAmerica kuti asvike koko kumva anatsobudisa the position yethe Catholic Church, asingamboiti zvekutenderana zvekuwanda-wanda, achinatso kutaura mamirire zvakaita kuti they must stop abortion, the gay marriages, zvinhu zvakadaro, kuti hatitombozvitarisiri kunge zvichiitika pai muthe Catholic Church or zvichitoitika actually muworld at large.
Aendera mberi achiti papa vanofanirawo kuuya kunyika dzakaita seZimbabwe kuti vazojekesa dzidziso yechikatorike zvikuru sei pawanano pachivanhu kana kuti customary marriage. Pari zvino vanotevedzera tsika dzechivanhu vari makatorike vane zvimwe zvavasingabvumidzwe kuita musvondo. Munyori wesangano rinomirira mabhishopu esvondo yeRoman Catholic reZimbabwe Catholics Bishops Conference, Father Frederick Chiromba, vanoti vanoona Papa Francis vari papa vanofarirwa neveruzhinji, uye vari kuedza kuti vanhu vanzwisise chitendero chechiRoman Catholic.
Saiko zvino vakati kubva muna December ari kuuya uyu kaNovemba gore rinouya, ngapave negore renyasha, gore retsitsi, rekuti tinongorangarira tsitsi dzaMwari kuvanhu vake uye nesuwo tichiratidzana tsitsi.
Vanoti Papa Francis vanoda kuti vanhu vasiyane nehondo, varegererane, uye kuti nyika yose ive nerunyararo.
Nyange nesuwo vanhu tinofanira kunge tichiva noukama hwakanaka pakati pedu. Ndo basa raguru ratinoona ravakaita pakati peAmerica neCuba, kuti kwemakore anokwana makumi mashanu America yange isingadi kuva nechekuita neCuba, asi kubva zvavapinda pabasa vakaedza zvachose kuti pave noukama hwakanaka. Ndo watiri kuona nhasiuno. Tingati zvavakaita izvozvo zvanga zvagadzirwa pamberi, nyange navamwe vana papa vakauya pamberi pavo.
Vaenderera mberi vachiti Papa Francis havasi kusandura dzidziso yesangano, asi kuti munhu ave kutsanangura pamwe nekurerutsa dzidziso yesangano zvikuru sei panyaya dzakaita sesakaramende remuchato. Vanoti semuyanzaniso vanhu vainge varambana vange vasingabvumidzwi kuchata zvekare, asi dzidziso yavakapa mazuva apfuura inorerutsa dzidziso nekupa vanhu ava mukana zvakare mushure mekunge sangano raongorora michato inenge yaputsika.
Zvino papa wakati hangati gure prosesi iyoyo kana zviri pachena kuti muchato iyo waiva nedambudziko kubva pokutanga, uye wanga usiri muchato kwawo, vanhu ivo ngavabvumirwe zvavo muchato iyo ngaungonzi hamuchato wanga usina kumira zvakanaka. Vanhu ivo vogona kuenderera noupenyu hwavo, vogona kuwana zvakare vachitochatiswa muchechi uye vachitogamuchira ma Sacramento. Saka ipfungwa yakanaka, uidzidziso yakanaka yakaitwa napapa iyo yokurerutsira vanhu kuti vasanyanyoremerwa noupenyu.
Papa Francis avo vanobva kuArgentina vakadomwa kuva papa. Papa Francis avo vanobva kuArgentina vakadomwa kuva papa muna 2013 uye ndipapa wechimazana maviri nemakumi matanhatu nematanhatu weRoma. Vari kushanya kuAmerica kwemazuva matanhatu kutanga mangwana. Pakushanya kwavo vachasangana nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vachataurawo nenhengo dzeCongress uye vachashanyirawo nzvimbo dzakawanda pamwe nekuita misa munzvimbo dzakawanda muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.